izvi zvinoitwa gore negore pete patinosangana sebato kuti munofanira kuita kuti vote of confidence yekuti utungamiri huripo wese muri kubhilivha kuti hurita nemazvo nekudaro mese muri kumashure kwavo muri kuvatenda nekuvatambira nekuvimba kuti vari kuziva zvavari kuita ende vari kuziva kwazvo kwatiri kuenda tiri kutenda nenzira yavatitorera ndo zvinoitwa every conference it's a standard procedure nekuti munofanira kuita vote of confidence nekuratidza confidence neleadership iripo
vamaguu munoona senyaya
Kana zviri semataurira vari kuita yekuti vote of confidence mumutungamiri wavo handioni paine chakaipa asi vazhinji tinofunga kuti inhau yekuti pane makakatano aripo pakati pavamunangagwa navachivenga saka chirwere chiya chinonzi chefactionalism ndo chiri kutanga kuputika iko zvino izvi ndosaka vanhu vaakutanga kutotaura nenyaya yemuna 2023 nechikonzero chekuti pane kubvutidzana masimba kunokwanisa kunga kuri kuitika in the presidium saka ndo zvandofunga kuti wai vanhu vari kutaura nyaya ya 2023 isu tichingobuda mune imwe sarudzo
vamuponda ichokwadi here kuti musangano munogona kunge mapindwa napongwe zvakare
aiwa ipapo I think ndiva tingati wishful thinking nesing images nekuti zvinoitika ndezvekuti panoitwa conference gore negore nepanoitwa congress utungamiri huripo unopiwa vote of confidence leadership yese kubvira pana president mavp yavo nechi saka confidence iyo inoratidzwa nevote of confidence tinoti every election inenge ichiteera mutemo neconstitution yezanup f inotaura kuti atoripo ndiye anotonomirira musangano at the next election saka chiripo hapana kana anything untoward about zvaitika kungoti vakawanda vari kunze vanenge vachida kuona zvokufungidzira nekutsvagiridza tumakuhwa tarike mahungahunga kutsvaga nyaya dzisipo izvozvo ndo zvinotoitika mukatarisa even before tarisai history yacho yezanup f any conference neconference inoitika panotoitwa vote of confidence in the leadership iripo hazvinei nefactionalism whatsoever even vari kutaurwa vacho vese vatotaura same slogan everyone ari muzanup f vatotaura same slogan hapana ari kutaura slogan yake pasaidi saka zvefactionalism vakutaura
zvatindivamungatitsanangurira here kuti is this an elective congress kana kuti is just an annual conference
this is an annual conference just to fulfill our constitutional requirement it's not an elective congress
nekuti sekuziva kwangu elective congress ndiyo inotaura pamusoro pemacandidates achanomirira party in the next election annual conference is just internal handizive iri conference yekuti vanhu vanotanga kutaura nenyaya yekuti nhingi ndiyo yachatimiririra muna 2023 sekuzivawo kwangu
izvozvo zvakanga zvirimo muconstitution ndo zvitoripo mukapangu pari pamusoro kunyatsouverenga pamusoro kunzwisisa kuti zvinofamba sei asi mutemo wacho ndo zvaunototaura kuti isu patinosangana panofanira kuitwa vote of confidence every time where the leadership meets ndo kunobva maslogan ndo kunobva vision kuti tiri kutenda iyi remember vision yedu yeparty nemanifesto iri kutaura kuti zimbabwe as a medium income upper country by 2030 and everything that happens between now and then inenge tichibuilda towards that vision therefore we are showing kuti we are confident in leadership towards that vision ndo zvinoitika pa every conference when you vote a vision that has been set saka zvimwe zvaakuitika kungoti maanalysts haazoshaya zvekutaura
vamaguu hanzi vari kuzviitira kuti vane muono wekuti nyika inge yasimukira muna 2030
vote of confidence ndeyekuti tiri kubvumirana neutungamiri huripo as things stand now but vote of confidence hainei neelection ya 2023 election ya 2023 macandidates achadiscusswa paelective congress iko zvino izvi it's undemocratic kumbunyikidza the party kuti pave nevanhu vanotanga kutaura about a candidate ipo nyaya yacho isati yaenda paagenda yeparty because paagenda yekuesigodini they are not going to discuss election year 2023 it's not on the agenda agenda iripo iko zvino izvi ndeyekugadzirisa kushayikwa kwefuel munyika ndeyekugadzirisa kukwira kwezvinhu kuri kuita munyika kuti zanup f as a ruling party vari kugadzirisa sei dambudziko iroro pane kutanga kudzingirirana neelection ya 2023 ndo zvinoratidza kuti hapana chinozikanwa uye hapana chiri kurongwa uye vanhu havafaniri kutarisira kuti ZANU-PF iri kushaiwa hope kuti igadzirise dambudziko riri munyika. Instead, party iri mupermanent election mode. Nyaya yavo ndeye power chete. It's only about power. It's not about the people of Zimbabwe.
Vamponde.
Aiwa, ipapa ipingwa mkuu anenge vachiri kuona zvatikutaura. Tatangira isu pakuti pane vision iripo yakaiswa kutungamiri. Saka tisati taisvika ikoko tinofanira kuramba tichisimbisa kuti tine confidence tiri kutenda muvision iyoyo neutungamiriri huriko huchatisvitsa kuvision iyoyo. Vatungamiri vachatisvitsa ikoko. Nyaya yeupfumi yatotaurwa iyoyo ndiyo chaiyo chaiyo yekuti iconference yatakanangana nayo iri towards addressing nyaya dzakatarisana nenyika dzeupfumi dzisina kumira zvakatinaka.